ndatindi pinde mumachira pfumba dzazviramba dzati dzino ndakusiva kuti chichatambudza moyo so chichatambudza pfungwa so kana kumbezera mpfunza panasi papa panasi poi papa
Shanya zvimwe ticha sangana kuseri kweguva
dzangova ndangariro dzepataita madiro watova mugariro no 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 kumbezera kuti fantasy papa Zvese nemutsipa Raiva rudo Saka ndaimba rumbo Tondi rwadza nyana Chandi bata ruoko Chashaya chimuko Sana fonza muko Daisa manjaba Paku damu sumo Dai wakatera Zuma naiku tevera Dai
Panasipo, panasipo.